Vacha porofita, manchaya ne mandare, vacha onna zviratidzo, vatana vacha rota, opedze denga, vona zvikana venyu, nana komanda venyu, vacha porofita.
cut it.